zvizhinji zvetawana kubudikidza neindependence zvinosanganisira dzidzo yemhando yepamusoro-soro chaipo education tinozivikanwa pasi rino kuti aiwa muzimbabwe ndomunorukwa vana vanenge vaine dzidzo yemhando yepamusoro tinoonawo futi zvakare nyaya dzehealth tinoona zvakare kuti kubudikidza neurongwa hweland reform hwakatangwa napuresident mugabe vakaita kuti vaende kuhondo vamwe vana vezimbabwe vafe vachifira kurwira usununguko rwenyika kuti tiwane ivhu aiwa takazviwana aiwa taamunyika yakawana kuzvitonga kuzere tikachipa minda iyoyo kuvana mafamilies vanokwanisa kuita over 400,000 upenyu huri kuchinja iko zvino taa nechirongwa cheeconomic empowerment asi regai ndotaura ndichiti zvakare independence yedu is under continued threats from western countries vanenge vachida kuti tidzokere kumashure kuti isusu vana vezimbabwe tirambe tiri nhapwa takaona masanctions achiuya
vamazivisa regai ndibvunze vamangongera munoti iwo nekusvitsa makore 33 kwaita nyika yawana kuzvitonga kuzere nemashoko ataurwawo navamazivisa
dambudziko ratinaro semhuri yezimbabwe ndeyekuti yes tasvitsa 33 years tichinzi tiri kuzvitonga isusu sevanhu vatema but chandoda kukurumbidza kutaura ndechekuti pa33 years idzodzoidzo ehe taane hurumende yechitema inotungamirirwa navamugabe but ukabvunza munhu average zimbabwean anongozvifambirawo zvake kuti nhai 33 years idzi dzinorevei kwauri vazhinji vacho havana chavanokwanisa kudoma chavangati ichi ndo chatavana vamazivisa vanokwanisa kudaro kudoma kuti chakati 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 because kumusangano kwavo ndo zvavanoita vanokwanisa kunge vachicreata zvinhu zvavanogadzira vachifunga kuti ndo independence but independence kana takatarisa donzo rakanga riripo vanhu vachienda kunorwa vamwe vachinofirako vamwe vachidzoka vava zvirema nezvimwe zvakadaro ranga riri rekuti tivane isusu yandoti pachirungu freedom kana kuti kuzvitonga kuzere nawo ndikazvibvunza inini nhasi kuti kuzvitonga kuzere ikokoko kwavako here mhinduro yandinokwanisa kuwana kune vanhu vakawanda ndeyekuti kuzvitonga kuzere hakuko chakanga chiripo tichirwa hondo vanhu vachienda kuhondo yanga iri nyaya yekunzi tinoda the right to vote kana kuti vanhu vakwanisa kunge vachinovhotera hurumende yavanoda kwete zviya zvatanga tinazvozvo kuti varungu chete ndo vaivhota asi tikakubvunzai nhasi kuti vanhu vanayo here kodzero iyoyo yekunovhota havana tichitori nemastatements anoburitswa nevamwe vanotaura kuti zvino nyika yongotorwa nex hakuna zvakadaro nyika inototorwa neputi nyika yakatorwa neputi takadeura ropa nezvimwe zvakadaro but x haingatori nyika saka matauriro akadaro iwayo anoreva kuti freedom yataitsvaga isusu kana kuti donzo ratanga tinaro rekuti daitawana kuzvitonga kuzere hatisati tariwana tikatarisa nguva yana Ian Smith kwakanga kune inonzi law and order maintenance act ndo yaiita kuti vana Ian Smith vange vachirova vanhu vachivarumisa nembwa nezvimwe zvakadaro tikatarisa nhasi isusu tine inonzi public order and security act ukaiverenga iwewe uchinyatsodoma unoona kuti ikangofanana nelaw and order maintenance act hapana chachinja ipapo so uya kana dai tikatarisa iyo nyaya yeminda yavari kutaura vamazivisa iyi hapana chakachinja vakuru vakuru ndo vakakwanisa kunge vachiwana minda iyoyi asi majority yezimbabwe vachakangogara murukangarahwe mavanga vakagara imomomo saka hapana chachinja
vamazivisa pindai tinzwi
aiwa inini munoziva zvinhu zvakadai ndozvinhu zvinotirwadza sipereki semuno wezimbabwe kuti tinowana vanhu muna 2013 vanenge vari kuramba vachitaura matauriro akadai munyika yakasununguka munyika inozivikanwa pasi rese kuti inyika ine peace nyika ine development inyika yakawana kuzvitonga kuzere tinoziva isu kuti pakati bedu pane vamwe vachiri kuramba vachipushwa nevarungu kuti no imini pushai agenda yekuti muzimbabwe hamuna freedom shuwa shuwa unotaura kuti nyika yekuti unorara wakavhura musiwo uchikwanisa kurara pasina munhu auya kuzokuataka kuti munyika hamuna freedom ikoko kutaura kuruita Charles Mangongera achinyomba achitaura zvaanoda ifreedom iyo hazvani kuenda unotikoria unotaura matauriro yayo wozoya wotiudza kuti aiwa hamuna freedom iyo political freedom yacho yashayikwa here munyika muno uye the regular elections munyika muno since 1980 iko zvino tatarisana nemamwe maelections aripo tonzi hamuna freedom munyika muno kwete isusu taakuchiti sevana vezimbabwe need to move beyond political freedom taakuda economic freedom izvo zvinotaura kunzi mafarms apiwa vanhu vezanupf vanhu vezanupf vakaudzwanzi kwaita land reform vakaapplya vakawana minda ngatisangotaure propaganda nepasiri necessary
vamangongera
dambudziko ratinaro nderekuti kana vachitisaina freedom yavo iko zvino tiri kuziva kuti iwewe jonga uri kutaura uri kuamerica ikoko ukaita takasununguka ungada here ungotigara kuamerica kuti broadcast uri kuamerica ungadai uchidangoti broadcast uri muno muzimbabwe but because masaisai acho akambunyikidzwa akabatwa nezanup haukwanisi kunge uchiuya iwewe uchibroadcasta munyika muno 33 years of independence hatina any independent television station tine one television station munyika muno munhu wotogadza kuti endai kunana North Korea shuwa shuwa tingatarisa North Korea kuti iwe dai yatingatoshuvira kuti tingada kuita mastandards enorth korea
ko america endat kuti America futi ipai example taura America ndati futi enda ku America sewo kuda kupa example ya America handiwe munotora standard
inini kandimi mune obsession ne America isa tizizwa America zvese zvamataura munongoti ma British ma American ma British ma American i obsession yami nayo kuzanu kuti isa tizizwa motaura izvi freedom yatinoziva tokwanisa kuidefine isu sevanhu vatema kuti tiri kuda mukana wekunge tichiparticipate muzvese matongerwo enyika tisina kumbunyikidzwa.